Panya ye voters roll, bumbiro remtemo kana kuti constitution inotaura kuti bato roga roga rinofanira kupiwa voters roll. Isusu tirikuona kuti voters roll hatisati tapiwa isusu seCCC. Zveki yakawedzera mapolling station uye vakachinja zvinhu zvakawanda pavoters roll. Zvichireva kuti mavoters roll akapiwa kune CCC mavhika akapera aya rakasiyana nevoters roll rikuzoshandiswa musi weelection.
Ko sei bato reZANU-PF risiri kuchema-chema nenyaya yegwaro revavhoti kana kuti voters roll iri semaonerenyu?
Tikuona kuti ZANU-PF haisi kuchema nyaya yevoters roll. Zvinoreva izvo kuti ivo vanaro asi isusu hatina. Naizvozvo takaendesa nyaya yacho kumatare kuhigh court. Tikati aiwa voters roll inofanira kubuda paine nguva ezvinoizvi tasarwa nemazuva 9 kuti election iitwe. Zvichireva kuti nyaya yacho inofanira kunzwikwa nekukurumidza.
Ko iwo matare ari kuti kudii panyaya iyi?
Tanzwa nhasi kunzi matare kuhigh court ikoko mutongi ataura kuti nyaya yacho haifanirwi kunzwikwa nekukurumidza. Isu seCCC tinoona kuti zvinhu zvakadai so zvinokanganisa free, fair, credible election.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti voters roll ndo syllabus ndo rinotiratidza kuti mavhota mangani ari kuvhotera kupi, mapolling station acho ari kupi, vanhu vakaiswa papolling station yega yega zviri kuenda ranere nezvinotaurwa pamutemo. Saka isu tinokurudzira veZEC kuti tapota mutemo ngautedzerwe. Tinoudza zvakare maobserver kana kuti vari kutarira maelection kuti ndizvo here zvinotaurwa nemaguidelines esadic emaelection. Handizvo, saka ngazvigadziriswe pachiine nguva.